Mukuru weZimbabwe National Family Planning Council Mudunhu Remanikale ndiva Dyson Masvingise vati danho ratorwa nesangano ravo rakanangana nekuti pave nechenjedzo kune veruzhinji maringe nenyaya dzepabonde kunyanya kune vechidiki vangave kumaruwa kana uye nemumaguta. VaMasvingise vati urongwa uhu huripo nekuda kwekuti pane kuwanda kuri kuita nyaya dzekubatwa nezvirwere zvepabonde kune vechidiki vamwe vasati vabva zera uye vamwe vari kusiya chikoro panzira. Vati mudunhu reManicaland vanasikana vanopfuura zviuru zvishanu vakarega dzidzo mushure mekuita pamuviri. Vatiwo vakaona zvakakodzera kubatana nevatori venhau kuitira kuti vaparadzire mashoko echenjedzo kuvazhinji pamusoro pematambudziko anosangana nevechidiki pakukurumidza kuita zvepabonde uye kune vabvezera kuti varambe vachiita zvebonde vakazvidzivirira kuzvirwere kana kubata pamuviri.
Da kuti media personnel yemuno muManicaland ikwanise kunatsowana information yakazara maringe nenyaya dzekukura kwevana, adolescent sexual reproductive health. Izvi zvinobatsira kuti kana pavanenge vakutaura vachitengesa news dzavo kana kuti kuparadzira ruzivo, vakwanise kunatsoparadzira information yakanatsozara zvinosanganisira kushandiswa kwefamily planning, information yekukura kwevana, adolescent sexual reproductive health. Zvinozoita kuti mapato anatsowana na information yakanatsonanga uye kuti ine zvainoreva zvakazara.
VaMasvingise vati kubatana kwavaita nevatori venhau panyaya yedzidziso iyi kwabudikidzawo nekudyidzana kwavo nePlan International iyo inonyanyoshandira kumaruwa. Amai Beauty Makotore vePlan International vaudza Studio 7 kuti muongororo yavo vakaona zvakakodzera kuti pabatanwe nevatori venhau kuti vafambise mashoko uye kuti vadzidzewo pamusoro pezvirwere zvepabonde nezvinofanirwa kuitwa kana paita urwere hwemhando iyoyo.
Tinoshanda nevana vari mumazera avo ete 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24. Tishivapa ruzivo uye zvine maservices anoenderana nezera ravo nekuti zvavanoda pamazera aya zvinenge zvakasiyana siyana. Saka zvakadaro tinokurudzira vana kuti vachengetedzeke zvikuru sei munyaya dzenhengo dzavo dzesikarudzi, tichivapa zveruzivo runoita kuti vadzivirire kumbunyikidzwa kungavapo kwakasiyana siyana, kumwe kumbunyikidzwa kwakafanana nekumbunyikidzwa pabonde yatingati rapiya, nekumwe zvekumbunyikidzwa vemedia vakati shera munyaya dzekurwisa nyaya dzekodzero dzevana, kukurudzira kodzero dzevana uye kukurudzira kuchengetedzwa kwevana zvikuru sei maringe nekodzero dzavo dzenhengo yesikarudzi. Saka vemedia ndivo vanopazve kushambadzira kunowanikwa maservices, kushambadzira maservices eSRHR akasiyana siyana. Ndokusaka tashanda nawo kuti kana vachinge voshambadza vavewo neruzivo maringe nenyaya dzesexual reproductive health services.
Munyori mukuru musangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists ZUJ mudunhu reManicaland vafara Matebvu vati dzidziso yavawana ichabatsira vatori venhau mukuburitsa nyaya dzine ruzivo munyaya dzeutano.
Ndose kuti ukama hwatangwa neZimbabwe National Planning Council neZimbabwe Union of Journalists hwakakosha zvikuru pakuti mamembers edu, journalists edu, anova neudzamu nekunzwisisa zvakanyanya pavanenge vachinyora maarticles avo vachizopa kuvanhu veruzhinji. Saka ndonase kuti training yapiwa mamembers edu inobatsira zvikuru kuti majanisi edu ave neruzivo rwakadzama.
Musangano wanhasi wapindwa nevatori venhau vanopfuura makumi matatu vemasangano akasiyana siyana avo vatenda kuti vadzidzawo zvinhu zvitsva maringe nenyaya dzezveutano. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.